Izvi zvabuda pamusangano wemakurukota wapetwa nhasi muguta reLilongwe kuMalawi wekuziya kufambiswa kwezvirongwa zvakanangana nebudiriro yevanhukadzi mudunhu reSADC pamwe nokuwandudzwa kwechibvumirano chaSADC Protocol on Gender and Development. Vachitaura nevatori venhau mushure memusangano uyu, sachigaro webazi rinoona nezvemashandiro nekuvandudzwa kwesadhic uye vari chipanga mazano musadhic Council of Ministers amai nezitembo vekuMalawi vati nyika dzakafanira kuvandudza kuunganidzwa kwouwandu hwenyaya dzemhirizhonga dzakanangana nevanhukadzi.
Manhamba akanangana nekusungurudzwa kwemadzimai akafanira kuunganidzwa sezvo uwandu hwevanhukadzi vari kusangana nedambudziko iri zvinonzwisa tsitsi.
Studio 7 anau kwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo tatadza kubata gurukota rinoona nezvemadzimai kana kuti Women's Affairs amai Stembiso Nyoni. Amai Sikatele Matambo, imwe nhengo yebhodhi yesangano reMton Jane Women's Forum, iyo yakavambwa kuti ibatsire vanhukadzi kukunda mhirizhonga mudzimba uye kubatsirana navo mune zveupfumi pamwe nekugadzira nhandare yavanogona kupanana nekutsinhana ruzivo panyaya dzakasiyana-siyana, vanoti mhirizhonga yakanangana nevanhukadzi iri kukura munyika.
Kushungurudzwa mumabasa kuri kuramba kuchipararira uye kuri kubata nyika dzose, mabasa uye zvirongwa zvebasa. Izvi zvinobvisa vanhu chiremera chavo uye hazvienderani nebasa rakanaka uye kururamisira kwevanhu.
Amai Matambo vakurudzira hurumende kuti bvumidze chibvumirano cheInternational Labour Organization kana kuti ILO Convention number 190 icho chakanangana nekuona kuti munhu wese awana mukana wekushanda mumabasa musina mhirizhonga uye musina kushongurudzwa.
Sekureva kweZimvac ya2021 kwave nekukwira kwenyaya dzeGBV uye kutyisidzirwa kuri kuramba kuchiwedzera pamwero uye chiyero sezvinoratidzwa mukuwedzera kwehuwandu kubva pakatanga denda reCOVID-19.
Mukuru musangano rinorora kodzero dzemadzimai reWomen's Action Group amai Edna Masiwa vanoti kunyangazvo hurumende yakadzika mitemo yakanangana nekurwisana nemhirizhonga yemudzimba kuchine zvimhingamupinyi zviri kutadzisa kudzivirirwa kwayo.
Vanogona kutoburitsa kuti tine mitemo iyi iri kubatsira kudzivirira nekubatsira vasangana nemhirizhonga, asi pane zvimhingamupinyi zvinowanikwa panyaya yemhirizhonga zvakafanana nekutizvo. Kunyange tine mitemo iyoyo, hapana mari yakakwana iri kuiswa kunyange kuministri yemadzimai Women Affairs, kuministri kuti vabatsirikane kana kuti vasumudzire zvirongwa zvinodzivirira gender based violence. Zvaiye zvino zvaakuda zvakare mastrategi matsva kuti urongwa hutsva hwekuti mhirizhonga yakadai inogona kugadziriswa sei.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazivisa kuti kushungurudzwa kwevanhukadzi rave dambudziko renyika yose mushure mekunge vanyorera nachibvumirano chehigh level political based violence and harmful practices in Zimbabwe icho chakaparurwa muguta reBulawayo mwedzi wapera. Muchiziviso chavo vaMnangagwa vakati kusainwa kweurongwa hwekupedza kushungurudzwa kwevanhukadzi kwakanangana nekucherechedzwa kwokupedzwa kwokutyorwa kwekodzero dzevanhu chiri chimwe chezvimhingamupinyi zvikuru zviri kutora chikamu chikuru chevanhukadzi mukupinda musarudzo. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.